neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana kavatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechishanu kubvumbi 8/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makurukota emuSouth Africa anoita musangano nevagari vekuDeep Slot muJohannesburg wekuedza kuunza runyararo zvichitevera kupondwa kwechizvarwa cheZimbabwe nezvizvarwa zvenyika iyi. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira oshora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly wekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Muri yevaimbo yemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe inoti inotsigira kupinda kwemwanakomana wavo mukuru Robert Jr. munyaya dzezvematongerwo enyika. Vateveri vemutambo weragbi vatarisana nemachikichore emitambo panguva iyo munhabvu dainamosi iri munzira kuenda kumaruva emhondorongezi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makurukota ehurumende yeSouth Africa pamwe nemapurisa nhasi vaita musangano nevagari vemumusha weDeep Slot muJohannesburg muSouth Africa makare zvichitevera kufa kwechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati avakapondwa ndokupiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zviri kupomera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nyaya dzekupara mhosva munzvimbo iyi. Mumusangano uyu uyo wanga uine ukasha vagari vari zvizvarwa zveSouth Africa vanonzi vakurudzira kuti zvizvarwa zvese zvekune dzimwe nyika zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zvibude mumusha uyu vachiti zviri kupara mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzekuponda. Makurukota apinda mumusangano uyu anosanganisira gurukota rezvemapurisa muSouth Africa waBeki Cele, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi pamwe nemutungamiri wedunhu reGauteng vaDavid Makura. Anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira emunyika nhasi ashora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly wekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Kunyange hazvo Zimbabwe yakavhota ichipikisa danho iri, Russia yakadzingwa zvakadaro mushure mekunge nyika makumi mapfumbamwe nenhatu dzavhota dzichitsigira danho iri. Nyika makumi mashanu nesere hadzina kuvhota uye makumi maviri neina kusanganisira Zimbabwe nechina dzakavhota dzichipikisa danho iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe ndiyo yega musadik yakapikisa kudzingwa kweRussia uye izvi hazvina kufadza mapata anopikisa ayo anoti zvinoratidza kuti hurumende haikoshese kodzero dzevanhu. Mutauri webato reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vaitarisira kuti Zimbabwe yaifanira kuvhota zvinoratidza kuti inokoshesa kodzero dzevanhu.
Zvinoratidza kuti isusu senyika hurumende yedu haikoshese nyaya dzehuman rights. In fact, hatisi kufara zvamuchose nokuti zvinonyatsokuenderana nezvatinotaura zuva nezuva kuti ZANU-PF ndeyekumbunyikidza vanhu ndeyekuviolata human rights nguva dzose.
Vati maitiro ehurumende anoratidza kuti haikoshesi kodzero dzevanhu uye ndosaka vanhu vachifanira kuvhotera shanduko muna 2023. Mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe zvakare vachiongorora zvematongerwo enyika vanoti Zimbabwe yabviswa chimiro nemavhotero akaita hurumende kuUnited Nations General Assembly nezuro.
Zvinokatika mazano kuti chinhu chinosoresa nyika yedu nokusoresa tose vanhu vomuZimbabwe. Fanika vanhu vasina fungwa netsitsi dzokuziva kuti zvinhu zvine zvichiitwa zvakashata pasi rino zvinhu zvisinenge zvichifanirwa kuti zvinzi zvakashata zvimhurwe
sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira pasi pecrisis in Zimbabwe Coalition vapita mutasa vanoti havana kushamisika nedanho rakatorwa nezimbabwe nekuti nyika dzakaita serussia nechina ndidzo dzinoitsigira kana yapinda parumananzombe vanotiwo zvakaitwa nezimbabwe ndezvimwe zvinoratidza kuti hurumende haisi kurevesa kana ichiti inoda kudyidzana nenyika dzepasi rese
isi kuona kwedu ndokwekuti hakuna zvazvinochinja hurumende yezimbabwe haina kumbobvira yaisa mwoyo wayo wose kuti itange kutaurirana nedzimwe nyika uye kuti itange kubatana nedzimwe nyika nemhaka yekuti iyo pachezvayo haina tarisiro yekuti ingasiya humbimbindoga kana udzvanyiriri hwainoita kuvagari vemunyika ino kuti iyo irambe iri pakutungamirira kana pakutonga
mukuru wesangano replatform for youth and community development vaclaris madhuku vanoti zimbabwe nerussia dzine ushamwari hwakasimba kubvira nguva yehondo uye zviri pachena kuti sei yakatsigira russia
zimbabwe inenge ichiona kuti russia yasvika pakaomesa kungoti russia iri padarkest hour darkest moment painenge yakuda ushamwari saka zimbabwe iri kungoudza pasi rose kuti aiwa isu tichamira nerussia nekuti russia iri pakaomesesa
mumwe mugari wemuharare reva Owen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti nyika dzemuAfrica neSadic dzisina kuvhota dziri kuita hunya kwese nekuti dzinoda kudya kuRussia nenyika dzekumavirira dzakaita seUnited States, Britain, France nedzimwe dzakavhota kudzinga Russia vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda kuAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti mavhotera akaita Zimbabwe anogona kuikanganisa sezvo iri kuda kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzakaita seAmerica vatiwo Zimbabwe inogona kuomeserwa nenyika dzayakapikisana nadzo muvhoti yane zuro
zvino kutipinza mune mataisiro remangwana chakatasana nenyika idzo nekuti nyika idzo dzizi dzana iri kupikisana neRussia dzana nato idzi hadzizeze kuranga vanhu vatingawirai navo semarangiro aziri kuita Russia saka isu tinogona kuzorangwawo manje neudiki hwedu tinogona kutoshapurwa tikachema zvisingaiti
gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vafrederick shava vanoti zimbabwe yakatora danho iri nekuti hapana nyika ine kodzero yekudzinga vamwe musangano iri
saka zimbabwe yakaramba zvaidiwa nemaworld commission
muna 2008 russia nechina dzakamisa united nations kutemera zimbabwe zvirango pamusoro pekuita sarudzo dzine mhirizhonga pamwe nekutyora kodzero dzevanhu nyika dzakawanda muafrica dzakatsigirwa nerussia nechina pahondo yadzo yerusununguko uye kusvika nhasi dzine ukama hwakasimba nenyika idzi dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti izvi ndizvo zvakaita kuti nyika zhinji dzemuafrica dzisavhota nezuro uyewo dzimwe dzakaita sezimbabwe algeria burundi neethiopia dzitsigire russia ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangucha
Muriera imboe mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe inoti inotsigira kupinda kwemwanakomana wavo mukuru Robert Junior munyaya dzezvematongerwo enyika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemhuri uye vari muzukuru wavamugabe valiye Mugabe vanoti vanotsigira kupinda mune zvematongerwo enyika kwaRobert Junior vachiti havana kubvira vamboita dambudziko nemusangano wezanu PF asi nevanhu vakapidigura hurumende yavamugabe. Valiyo Mugabe vanoti kunyange vamugabe vakafa vakagumbukira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakavatorera masimba nechisimba nyaya iyi yakapera nekufa kwavo vachiti zvakaitika zvakapera. Valiyo Mugabe vanoti bato rezanu PF harisi remunhu nekudaro nhengo dzemhuri yavo dzinogonawo kupinda nekutora zvigaro mubato iri. Kutaura kwa walio Mugabe kunotevera kuenda kwa kaita Robert Jr. Kumusangano we ZANU PF wakaitirwa kushitungiza apo vamunangagwa vaitsvagira rutsigiro nhengo dzavo pamberi pesarudzo dzemabyelection dzakaitwa musi wa 26 Kurume. Mutauri webato rinopikisa reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vanoti kupinda kwevana vevatungamiri vezvematongerwo enyika mune zvematongerwo enyika kuri paviri. VaDube vanoti kupinda kwemwana wavaMugabe munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuita sevaifarira vaMugabe asi vari ivo vakavashungurudza kusvika vafa.
Asi mwiri mwedivo unozoona kuti zvinongoitika kana vamwe vakushandisa vana ivavo kuti vange vachivhara vanhu kumeso sezvatakaona zvichiitika kuSARU PF kuti zvinozikamwa nemunhu wese kuti divi ravamunangagwa relakosi ndorakabvisa vaMugabe mutongi asi vakuita sekuti vaiwirirana navaMugabe kuburikidza nekuzogamuchira mhuri yavo ivo varivo vakavadzinga vakavashungurudza.
Patabvunza kuti ingawani vana vevaimbo vemutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vakapiwa zvigaro, vaDube vanoti vana vavatsvangirai vakaita zvematongerwo enyika nekuda kwemhodzi yeshanduko yakadyarwa nababa vavo kwete zvekushandiswa.
Saka unotoona kuti vatsvangirai vakagona kudyara mhodzi pavana vavo yekushandira vanhu.
Mukuru wePlatform for Youth and the Community Development vaClarence Maduku vanoti nyaya dzekuti vana vevatungamiri venyika vapinde mune zvematongerwo enyika chinhu chinoitika zvakanyanya munyika dzemuAfrica, vachiti zvakaitika kunyika dzakaita seKenya, Botswana, South Africa, Congo nedzimwe. VaMaduku vanoti chakakosha ndechekuti vana ava vane kodzero semunhu wese munyika kuita zvematongerwo enyika. Zvinonziwo mwana wavamunangagwa kuda kwase David ari kuda kupindawo munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutauri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanofara kana vana vemagamba yehondo vachipinda mune zvematongerwo enyika kuchengetedza nhaka yavo.
Tinofara chaizvo, tinodakara nekufara kuti vana vemagamba yehondo vechimurika chechipiri vatokatana naivavo nanababa vavo. Chinhu chakanaka nzira yekuti DNA yavo inoratidza kuti vanonakidzwa nezvakaitwa nemadzibaba avo nemadzimba yavo, kufira kuvatswa kana kuraramba vachiudza nyika yachivako kusapatiri nayo.
Mune dzimwe nyika vatungamiri venyika pamwe nevamwe vanenge vari mumasimba mune zvematongerwo enyika vanopinza vana vavo mune zvematongerwo enyika senzira yekuchengetedza nayo upfumi hwavanenge vaunganidza kuitira kana vakazosiya masimba. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Dare reSenate remuAmerica rakavhota nezuro richitambira mutongi wematare amai Ketanji Brown Jackson semutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court, zvaita kuti vave mutongi wechidzimai wechitema wekutanga kupinda mudare iri munhoroondo yeAmerica. Muzvinafundo Chipo Dendere, vanove chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paWellesley College kuBoston, vanoti chiitiko ichi chinosimudzira vanhukadzi vechitema nevanasikana pasi rose uye chinofadza sezvo amai Brown Jackson vakavhoterwa nebato ravo zvichisanganisira bato rinopikisa remaRepublicans zvisati zvamboitika munyika yeAmerica. Muzvinafundo Dendere vanoti zvizhinji zvingadzidzwe nenyika dzemuAfrica pachiitiko ichi, kunyange hazvo dzimwe nyika pari zvino dzine madzimai ane mabasa epamusorosoro, asi mune dzimwe nyika vasiri kupiwa masimba anoenderana nezvigaro zvavanenge vapiwa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Dendere.
Kugadzwa kwaJudge Ketanji Brown, vanova ivo vava Associate Justice Ketanji Brown, kwafadza vanhu vazhinji nekuti ndivo munhukadzi wekutanga kunominate kwa kudomwa zita ravo kunzi ripindewo pane vari kusarudzwa kuSupreme Court. Vakazovawo munhukadzi wekutanga kuvoterwa chimwe chakanyanyisa kufadza ndechekuti pane vavavotera vawana mavotes kubva kuma Democrats ose pamwe chete nema Republicans matatu mumakora pfuura yakazhinji vanhu vanga vachingodomwa nekuzosarudzwa nemunhu wekudivi rimwe chete.
Zvaitika izvi zvinobatsira sei kusimudzira mabasa anobatwa nemudzimai wechitema pasi rose uye zvene mwanasikana?
Ndinoona kuti zviri kuramba zvichingovhura magoni mazhinji kuratidza vana kunyanya vedu vana vanhu vatema kuti vanogona kuvawo chero zvavangada kuva muno muAmerica. Nezuro takanyanyisa kufara tichiona Vice President Kamala Harris varivo vaipresida pavhoti yekusarudzwa kwaAssociate Justice Ketanji Brown vanhukadzi vaviri vechitema vakamirira nyika. Hazvisati zvamboitika izvozvo ndekekutanga mu300+ years dzekunge America iripo. Saka zvapa not just vana but even isu vanhu vakuru kuti munhu ukashanda nesimba ukaitawo zvakunofanirwa kuita zvinhu zvaakuitawo zvichiita nani kuvanhukadzi kunyanya vanhukadzi vechitema.
Tingaona zvaitika muno muAmerica zvichibatsira sei Africa nyanya Zimbabwe?
Nyika dzekuAfrica zhinji pasarudzi vanhukadzi dzanga dzichifambira mberi, asi chatinoona ndechekuti dzimwe nguva nyange vanhukadzi kana vachinge vapinda mumapositions aya havana power yakawanda. Saka chingadzidzwa nenyika dzedu nevamwe vanhu vari pasi rese ndechekuti kuti vanhukadzi vange vava nezvigaro hazvifani kungomirira ipapo chete, asi kuti zvigaro izvi ngazvive nesimba rekuti vanokwanisa kuchinja zvinhu kunyanyisa kuti vaite kuti upenyu hwevanhu hureruke. Izvozvo ndo zvinenge zvakakosha kupfuura kuti munhu angonzi apinda pachigaro ichi.
Avanga vari muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura vari paWellesley College kuBoston muno muAmerica naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano rakadzidzisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga kupinda munyika pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 5455. Vamwe makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 67 vakawanikwa vaine denda iri, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitanhatu nemazana masere ane makumi manomwe kana kuti 246,817. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga hwakadzikira kuenda pazviuru gumi nezviviri nemazana masere ane gumi nevatatu kana kuti 12,813. Chirongwa chehurumende chekupinda mumisha inogara veruzhinji ichibaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 kana kuti Blitz chakapera nemugovera svondo rapera, uye chechipiri chinotarisirwa kutanga musi wa2 Chivabvu chichipera musi wa15 Chivabvu. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vatanhatu vakaurayiwa nezuro china muDemocratic Republic of Congo zvichitevera kuputika kwakaitika mune rimwe bhawa riri mukamba yemauto iri kunze kwegoma guta guru riri kumabvazuva kwenyika iyi. Chimwe chezviri kufungidzirwa kuti chingadai chakakonzera kuputika uku igrenedhi rinofungidzirwa kunze ringadai rakaputika setsaona. Paramende yemupakistan iri kusangana nemugovera kuti ivhote ichibvisa mutungamiri wehurumende vaImran Khan pachigaro, zvichireva kuti utungamiri hwavo hunenge hwadimurirwa panzira. Izvi zviri muchiziviso chaburiswa nehurumende nhasi chishanu. Dare repamusoro munyika iyi rakatonga nezuro china kuti vaKhan vanofanirwa kutarisana nevhoti yekuti voramba vari muhofisi here kana kuti kwete. Guru kudaro zvinokwidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati humhondi huri kuitika muUkraine hwagara huri hurongwa hweRussia kwenguva yose. VaBlinken vakataura mashoko aya nezuro china mushure memusangano wavakaita nemakurukota ezvekutyidzana nedzimwe nyika dziri mugungano reNATO neUkraine wakaitwa muBrussels. Vamwe vagari mudunhu remashalaland west vanoti vari kurasikirwa zvikuru nemombe dzavo dziri kufa nezvirwere nekuda kwekushayikwa kwemishonga yekudhibhisa mombe idzi. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vagari avano chinguwa zakawanda mombe dzavo hadzidhibhe zvichinzi hakuna mushonga. Vanotiwo kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe zvinoramba zviripo. Mumwe mugari wekumakonde vachaona mudzonga vanoti kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe hazvisi kufa. Vanoti izvi zvinoreva kuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti unenge usisashande.
Kati pakudaro mushonga wacho zvikwekwe hazvisi kufa. Kana kuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti mushonga wacho unotori wiki zvachose. Mushonga wacho ndousingazoshanda. Mushonga wari kuzvinzira ndousingashanda.
Mumwe mugari wekwazvimba amai Josini Mutema vanoti mombe dzavo dzakambofa nekuda kwekusadhibha sezvo hurumende yaiti haina mushonga. Amai Mutema vanoti mushonga uri kuiswa mushure mekuwanikwa nehurumende hausi kuuraya zvikwekwe uye havasi kuziva kuti mishonga inofanirwa kuiswa yakawanda zvakadii pamvura yakawanda sei.
Ndazozivi manje kuti dhibhi racho raiiswa raiindirana here nenhambi dzemombe. Dai dhibha ndozvatisingazivi manje kuti mixture yacho yange yakamira sei hatizivi kuti yaifanira kupinda zvakadini uye yaiswa iyoyo kudhibha mombe ngani taita dambudziko iro hatizivi.
Arai Mutema vanoti nguva dzakawanda vave kutopapaidza mushonga mombe dzavo vega sezvo nguva dzakawanda dhibha risiri kuuraya zvikwekwe.
Plus tinototenga yokusprayer tega. Unenge wakusprayer zvako wega.
Mumwe murimi vaBison Kachere vanoti vakarasikirwa nemombe dzinosvika makumi maviri nesere. Vakachere vanoti nguva dzakawanda mombe dzavo hadzisi kudhibha zvakanaka mumakore maviri apfuura.
Tashira mombe 20 kwete mhuru kwete makalf kanita vana 20 zvinotara mbiri that's size that's tight hadzi nemastiv vamwe vasandambosunga sataiswa joga na asingati joga na ndiri tight asingati joga mombe yaikura svika ndini ndikaona problem ndotengesa ndotomhayakwekazuva ndinanofo ndotosuka problem yamumbati ndakafira 28 minus mhuru mhuru handiverengi handiverengi kwakusina dhip kwakusina dhip tine planji panapa yekujambirai pano pafamu tasina dhip mushonga tasina wani.
Vakachere vanoti varimi vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete kuitira kuti vatenge mishonga yedhip sezvo iri kushayikwa kwenguva yakareba kunyange vari kubhadhara mutero wemombe.
Taitagona semafamasi pachezvete vanodzidzisa padhibha iri tichipfungwa zvimwe chete tinoti kana tisina mushonga uunganidze mari yedu tinga tonoudziwa tisati mushonga inodhibha inoiswa mvura umu nemakejizi ane maritas ate mvura takuziva 12,000 litas tozopinda mupuranji medu of water toudziwa kuti makejisi mangani mushonga wakati ende unowanikwa pakati saka taingoti manje vanhu kuti tiwirirane titaure the same thing hazviite chabhozi handizivi kuti urombo usafunga unoita sei yabhozi mwe munhu anenge ane mombe 1 ufungwa kuti iye haana basa indine 20 dzangu idzi ufungwa kuti uyu ndiani problem chete.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr. Chokozani Muswera varamba kutaura nezvekuti mombe ngani dzakafa mudunhu gore rino nerakapera uye kuti sei mishonga yavanopa vadbc ichinzi haisi kushanda vachiti vanotaura nevatore venhau vehurumende chete.
Kune last time when I had to go back at the Itamu government press state in ZBC, that's when I went to ZBC in Eraud.
Studio 7 yanakukwanisa kunzwa kupazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vanga vasingabatike panharembozha yavo. Zimbabwe ine mushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chaitarisirwa kupera mwedzi wapera. Studio 7 yanakukwanisa kunzwa kuEuropean Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chave papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Mumwaka wekurima muna 2020 sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Dzemitambo. Vateveri vemutambo weragbi vakatarisana nemachikichore emitambo panguva iyo munhabvu Dynamos iri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi. Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro pemitambo iyi.
Zvekwata zviviri zvenyika zvemutambo werugby zvichange zviri munhandare mangwana kuedza kusimudzira mureza wenyika mumitambo neve kune dzimwe nyika. Chikwata cheZimbabwe icho chiri kudaidzwa kunzi Magoshat chiri kupinda munhandare kusangana neDown Touch Griffons iyo iri kutungamira makwikwi ari kuitwa Ekari Cup aya. Chikwata ichi icho chiri kutungamirwa naHilton Mudariki chinofarira kukunda mumutambo uyu kuti tisanyanyosaririra mugungano remakundano aya mushure mekurohwa 34-10 neBlack Lion yekuGeorgia mumutambo wacho wekutanga. Pamusoro paMudariki murairidzi wemaGoshats Brendan Dawson achange achitarisira zvidavado kubva kuna Russell Dina, Carol Galloway, Daryl Makwasha, Godwin Mangenje, Gabriel Sipapate na Tyran Fagan. Mutambo neDown Touch Griffons uyu wauya zvekare panguva iyo chimwe chikwata cheZimbabwe chevatambi vanomwe cheMacheaters chere muHarare Sports Club mumakundano eZambezi Challenge neBotswana neZambia. Totarisa mutambo wenhabvu. Murairidzi mutsva weNgezi Platinum Stars Benjani Mwariwaru atarisana nemutambo mukukutu apo madamburo mangwana iri kusangana neDynamos muBaobab Stadium. Dynamos haisati yamborova Ngezi muBaobab Stadium kubvira muna 2016 apo madamburo yakapinda muPremier Soccer League. Asi mongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti dzimba reyanhasi iyi iyo iri kuchairwa nevatambi Bill Antonio na Emmanuel Paga yakasiyana nemadzimbare emakore apfuura.
Vatambi vanavo endi aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yombo.
Munhandare yeNational Sports Stadium muHarare mune mumwe mutambo mukukutu pakati peTry Engo iyo iri pachinzvimbo chechitatu neHerentals iyo iri pachinhano chechisere. Chicken Inn iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager PSL iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu apo iri kushanya kugweru kunosangana neHwahwa. Mucheveri weCape United vaPhilip Regede vanoti hapana chavari kutya pamutambo wavo neYadza neSondo muNational Sports Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa kuzvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zvichitevera kupondwa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe kuDeep Sloot uyewo zviri kuitika muUkraine. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Mamwe makurukota emuSouth Africa anoita musangano nevagari vekuDeep Sloot wekuedza kuunza runyararo zvichitevera kupondwa kwechizvarwa cheZimbabwe nezvizvarwa zvenyika iyi. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira voshora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly yekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Vateveri vemutambo werugby votarisana nemachikichori emitambo panguva iyo munhabvu Dynamos iri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. We'll be right back.
soku izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 Mabasa 2022 ngumfazi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo sibi kakhulu lapho sikhoya Deepsloot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi. Akwada ke isimo nje ngisisho asihlanga.
Iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa ezikuphela umphathi njambo kanjalo indaba zamapholisa umnumzana Bheki Cele. Namhlanje ziqhube umhlangano lezakhamizi zelokishini leDeepsloot eJohannesburg ngemva kokubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe. Nayamsola kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvota iphisa inyathela lokuxotshwa kwerussia kukhansile ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kule Ukraine.
Abaculi abanginspayayo lakana esihlala sonke sikhule sonke sincedisane nemibono siqinisane abaculi abangancindezelananiyo. So abaculi abangi-inspirayo ngabantu esibona ngaso linye.
Kuli viki uhlelo Woza Fridays lo mculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdume o-jazz uThandi Dlana yena ocula ekoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa ezigoqela umphathi njambo kajalo indaba zamapholisa umnumzana Bheki Cele namhlanje ziqhube umhlangano lezakhamizi zelokitshini leDeepsloot eJohannesburg kulandela ukubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi uthangi ntambama. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ekhuluma lezakhamizi ngemva komhlangano umphathi ntambo gatsha lwendaba zamapholisa umnumzana uBheki Cele uthi usebuyise ezinye imota zamapholisa ezedlula ithumi kuleli lokitshi kanye lamapholisa edlula ikhulu. Uthi amapholisa azangena indlu ngendlu edinga bephula umthetho nabaselizweni ngokungekho emthethweni.
Siyawakhuza amapholisa kodwa siwatshela futhi ukuthi angayeki mayekusola ukuthi akwazi ukubuza bese kuba sezandleni zakho ukuverifya ukuthi unawo yini amadokumenti. Amaphoyisa azokunika ithuba zakuswara athi veza maungawavezeke amadokumenti inkinga-ke leyo.
Ngesikhathi umhlangano uqhubeka umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi ubhule umkhulumlilo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zifuna ukuhlasela isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye obengene kulo umhlangano. Umnumzana Mtswaledi uthi kudingeke ukuthi uMkhwananzi afihlwe emoteni yamapholisa ukuze aphume ephephile. Isizalwane sakwele South Africa umnumzana Thabang Molefe uveze inzondo enkulu abalayo ngezizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu abeZimbabwe.
Zimbabweans are children. Zimbabweans are entering our houses. Zimbabweans are roaming around different as they please. We want Zimbabweans to live. That is what I'm saying. That is what I'm saying. They must live.
Lobanje zakhamizi ezingenela umhlangano sithi ziyasuthiseka ngendlela abaphathi ntambo abathembise ngayo eza kwamanye amazwe zona zithi zisele zilokwesaba kakhulu. Ezinye zezinto ezivunyelweyo kulo mhlangano yikuthi amapholisa azangena indlu ngendlu edinga izigangi nabaselizweni ngokungekho emthethweni. Kuvunyelwene futhi ukuthi izakhamizi ezipha abaselizweni ngokungekho emthethweni indawo yokuhlala lazo uzafuze zibotshwe. Inkosi yakwamthwakazi uBulelani kaMzilikazi laye obekhona kulo mhlangano uthi isimo seDeepsloot sibi kakhulu kuzalwane zakwamanye amazwe.
Inziniga isimo sibi kakhulu lapho sikhoya Deepsloot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi kodwa ke isimo nje ngimeme sisho asihlanga ya
kusukela o 2008 ele South Africa lihlaselwe ludlakela lokubandlululana ngobuzwe olwezenophobia kubangwe umsebenzi phakathi kwabakwamanye amazwe lezalwane zakwele South Africa. Iningi lezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa ngabeZimbabwe ababalekela ukuwa komnotho elizweni. Selokhu kuqalela unyaka sekunamaqembu ahamba ezingela bokuza efuna baphume emsebenzini babuyele kubo osekubangele ukuthi abanye bagcine bebaleka lapho abahlala khona besiyacatsha enkambeni zamapholisa. Usenjalo imulikanyati ithi inkosikazi wakhe uNomsa Chuma usesusiwe eDiepsloot wahlala kwelinye lokuthi lapho bacabangela ukuthi uphephile khona. Imuli ithi izahlangana ngempela viki ihlela ngokuyangcwatshwa kwakhe ekhaya kanti kamapholisa athi akekho sebotshiwe ngalesi hlakalo. Melesuto 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Amabandla aphikisayo ezombusazwe aweZimbabwe labalwela amalungelo oluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuvota ephikisa inyathelo lokuxotshwa kweRussia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele-Ukraine kanye lokubulala abantu mahlayana abangahlomanga. EleZimbabwe yilo lodwa ilizwe langezansi eSwazi le-Afrika kuSADC elivote lisekela eleRussia ngoba amanye amazwe aweSADC ekhethe ukungavoti esekela loba ukungasekeli. Lanxa eleZimbabwe kuyilo lodwa elivote liphisa inyathela leli, iRussia icine ixoshwa ngemva kokuba amazwe omhlaba angamashumi edlula 91 evote esekela. Amazwe angamashumi phosa ayisithupha 58 abikwa ekhethe ukungavoti. Avote engasekeli ukuxotshwa kweRussia abe ngamashumi amabili lane 24 agoqela eleZimbabwe leleChina. Iningi lamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe ziveze ukungajabuleli inyathelo lokuvota kukahulumende engasekeli inyathela le-United Nations Human Rights Council lokuxotsha eleRussia ukuba lilunga, lisithi kuveza sobala ukubana uhulumende weZimbabwe akaqakathekisi ukulondolozwa kwelungelo loluntu. Ngonyaka 2008 eleRussia leleChina aphikisa ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zenotho ngamazwe awahlanganiswa emanyana wamazwe omhlaba o-United Nations ngemva kokuqhutshwa kokhetho olwaluludlakela olwethusayo abaningi ngaleso sikhathi lapho okwabulawa khona abantu abaningi kwanyamalala abanye. Le mpumela yokhetho yaqeda inyanga yonke ingaphumanga yathi isiphuma kwatholakala ukubana ibandla leZANU-PF lalinqotshiwe ngesilinganiso esincane kwakhokhelela ekuphindweni kwalolu khetho i-runoff. Ingcwethe ezichubungula izombusazwe zithi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ancediswa ngeleRussia leleChina empini yawo yenkululeko embusweni wabamhlophe ababethumbela omazwe okuyikho kubangele ukuthi iningi lawo likhethe ukungavoti lingasekeli icele kodwa amanye aphuma mgceke avota efekela eleRussia anjengeZimbabwe, Algeria, Burundi, Ethiopia. Ababalisi laseZimbabwe bakhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo olwe-census oluzaqutshwa ekupheleni kwayo nale inyanga. Eminyakeni edluleyo ababalisi beqhatshwa luhlangothi olwe-ZimStats ukubala abantu kungakhathalekile lokuthi bale minyaka emingaki yokuzalwa, kodwa lonyaka lolu hlangothi lubikwa lukhethe ababalisi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka engamashumi amane lahlanu. Kulabantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 abaqhatshwe yilolu hlangothi njalo babikwa sebeqalisile ukufundela umsebenzi lanxa iZimstats ibikwa ilokhu idinga abanye. Iphephandaba eleNewsday libika ukubana ibandla leZANU-PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla leli ukuba benze umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuba uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation yabele izigaba lezi kusetshenziswa amanani angaqondanga. kodwa azakwenza kube lula kubandla leli kukhetho. Abantu bazavalwa kusukela mhla ka 21 yonale inyanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxa nomkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimta, uMnumzana Richard Gundane, alolu daba.
Nxa sekunjalo ngifina lapha kuZimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abayephezu kwe 45 ngama 50 years banye sebaapproach i-retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibesisebenza kuhle anjo ukungena kwi-census umsebenzi siqeda ukusebenza pheluza thola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivator layo iba-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo supho lokuthi abantu abadala kabasezi bakwanisa umsebenzi, kuke kwayenzwa yini i-medical examination yakhona? Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasezi bakwanisa lo umsebenzi? So thina sithi hayi, asifuni mandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze. So kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise, bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake. Angazi ukuthi okubekileyo khona ukho kumbala. Eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi wonke abakwanisayo bayahamba bayayingena umsebenzi. Nxa kuyi-first come first serve yikho lokho, nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho, ayikho nalokho abakulethe leyolo na. So siyacela sibili ukuthi abegatsha le-census bakukhangele lokho, bakulungise uyenzele ukuthi bakhiphe lolu bantu lolo.
Manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini kumbe ngokucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle?
Hayi, ezombusazwe kasizibona lapho bona nje ukuthi kulomuntu obeke i-policy embi. Akula consultation lapha, akula research lab. Angazi ukuthi abasebenza khona ngale kwigatsha le-census babonini esingakwaziyo. Ngabe kubonile lokho abakubonileyo, kabasitshele phelele lathi singama-stakeholders, kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacebise ukuthi hayi, umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi ngoba kuzakuba nemali even nxa singasebenzeli imali sifuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe. Kuye lizwe into eqakathekileyo, umuntu wonke layo uyalithanda ithuba lokuthi.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa imali izaba iyinganani ephiwayo lo umnyaka?
Hayi, angikwazi lokhu kasikabi lakho ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi. So kasinalwazi lokuthi iyabe ingakanani. Ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi. Esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolo thuba. Nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu eyithanda laye ayithole sebenze nelizwe.
UMnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eyezemtha, limuzwe ekhuluma lapho ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Imizamo yokukhulumisana labo hlangothi olwezimstas yehlule. Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala kwele South Africa lapho kubulewe isizalwane seZimbabwe emzini weJeepstown ngesihluku sokugulodwa ngamatshe qede lapho kusatshiswa. Ubona nje ngothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Lamelika lithi kumele kuvezwe ukukhahlanyezwa kwabantu esabeleni seLukashenko kwele Belarus. Lithi kunengi njalo okufanayo okwenziwa ngeRussia kwamanye amazwe okugoqela eleUkraine. Kusenzakala konke lokhu, eleRussia selivimbe imisakazo ezimeleyo lavalisa njalo amaphephandaba kaZulu. Abantu kulelo lizwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano kumbe ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngokubahluphayo. Abaloba okuqondileyo bakhathanyezwa ngukhulumende. Kusenjalo kwenzakala okufanayo kwele Belarus lapho ukhulumende kamnumzana Alexandra Lukashenko wephula khona ilungelo loluntu. Awusavunyelwa imisakazo ezimeleyo, inhlanganiso ezimeleyo lazo zithwele amagabha avuzayo. Njalo abaphikisa uhulumende bathi sokuzima ukusebenza kulelo lizwe. Elamelika lithi lokhu sokwenze ukuba bonke abadlelana lohulumende kaLukashenko bavinjwe ukuba befike elizweni leli ngoba bakhuthaza ukungathembeki. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole State Department luthi abasanikwa incwadi zokuthekelela eMelika bonke abadlelana noLukashenko. Abafakelwe izijeziso lezi elizweni lelo bafika phose amajumi amane 38. Kulabanye njalo abafakelwe izijeziso lezi abalwa impi eChechen obulawa abantu mahlayana. Phansi womthetho we-Presidential Proclamation 8015 elomelika selijezise njalo abangamajumi amabili lanhlanu 25 kwele Belarus abephula ilungelo loluntu. Seliphinde lafakela izijeziso lezi abalijumi lanye 11 kwele Russia abakhokela ibutho kulandela ukuhlasela kwele Ukraine. Elomelika lithi impi kwele Ukraine isikhahlameze abantu abaningi okumangalisayo okuqoqela abantwana labomama. Uhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali lokunye kwele Melika kule Office of Foreign Assets Control luthi luzafakela abanye njalo abantu izijeziso zenoto eChechen lakwele Belarus ukwenzela ukuba kuhlonitshwe ilungelo loluntu.
Ngoludaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthandazela ukubana umdlali olimeleyo uNqobizitya Masuku abe esesilile ngesonto lapho iqembu lakhe elizadlala khona lele Cranbourne Bullets. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Masuku ulimale inqaga namhla iqembu le-Highlanders lidlala Cranbourne ngesonto edlileyo, njalo udokotela beqembu bathe namhla engaphindela enkundleni ukuze aqale ukunyathela izilunga kancane. Umpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba ukuthi ufika ngesonto lomdlali eseluleme.
Ande ngumdlali elokhu engikhangele ukuthi amadokotela amphikile ukuthi aqale i-training namhlanje, ngizabona ukuthi uzagwanisa yini ukuthi enelise ukuthi kufika insonto kuyabe 100%. Ande ngiyakhuleka ukuthi kube njalo ebese kwanisa ukuthi abe khona engumdlali osethe siqala nje ungani into zihamba, engumdlali othe sasinika amagoli, engumdlali athe sisebhalithi, kodwa ngiyathemba ukuthi uzaba khona ngesonto.
UMasuku nguye umdlali oselitshayele kaningi emambuleni kuqembu le-Highlanders njengoba elamagoli amahlanu kwimidlalo yeligi. Umpofu futhi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo ukwenza ukuba enkundleni eBarberfield badlise amanye amaqembu imbuya ngoludi.
Abasekeli be-Highlanders Football Club ngibona basisekele kakhulu, especially at Barberfield, basinika idlabuzane kakhulu. Ngiyacela ukuthi bebuye ngobuningi, bengakhathali, bezokhuza abafana, abafana labo babamelele, ngoba abafana bathi hayi emqeqeshi ama-supporters ethu asinika idlabuzane elikhulu kakhulu. Kodwa umdlalo wangesonto ngiyafisa ukuthi sithathe inqemelo emthathu.
Umdlali wesiswini senkundla u-Adrian Sila uthi bakhangelele ukunqoba ngensonto ngoba bedlala kuhle nxa besemagumeni kulezi nsuku. Imidlalo yeviki lechumi lanye ihlelwe ukuba iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHarare City lizadibana khona lele Tenex naseNational Sports Stadium, kuthi ngomgqibelo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leRentals lizadlala lele Triangle naseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizanqilana lele ZPC Kariba ngaseZakubva, iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala lele Dynamos naseBabab, iqembu leBulawayo City lizamukela lele FC Platinum naseBarberfield, kuthi naseAscot iqembu leWawa lizadlala le Chicken Inn ngesonto iqembu lemanye iDiamonds lizemukela elebulayo Chiefs nasisa kuva ukuthi Eric Cape United lizodibana nje yadanga se National Sports Stadium ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanje.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, on 7 to 14. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a morning for me, there were now. We Baba, Gonzi Magnum Saba. We Baba, long 7 to 14.
Uliviki uhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdumo uJazz uThandi Idlana yena ke ocula ekobulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Uthi koli koli balaleli kuba kuhle uthi alikhumbuze ngembali yakhe
umculi ozalelwe kobulawayo ohlala kobulawayo oqale ukucula ngo 2014 ecula umculo engiwubiza ngesithi ethno soul ele fusion ye jazz umculo ojulisa ingqondo oyenza la uzizwe sithi hlala ulalele
inani labantu liyajabulela umculo kaThandi njengoba amkhatha abaculele kwezindawo eziningi ezitshiyeneyo ngasikhathi se-COVID uThandi ucindezele idlalade lakhe elitha lona-ke liyahlangaza
ngomnyaka ka-2014 ngikhiphe i-EP yami okuthiwa ngu-ongaziwayo elengoma ezine ngase ngizokhipha njalo idlalade elengoma ezilithumi okuthiwa ngu-inganekwane ngomnyaka ka-2020 mina uThandi Dlana ngingumculi ngiphinde ngibe ngumbhali wezingoma okutsho ukuthi ingoma zami zonke engizihlabelayo ngiyazibhalela.
Usebenza nabaculi abaningi bejabulisa uZulu eZimbabwe. Uthanda ukuthi yibo abamenza abe nemfutho okuya phambili ngomculo.
Abaculi abangi-inspirayo labana esihlala sonke, sikhule sonke, sincedisane nemibono, siqinisane. Abaculi abangancindezelananiyo. So abaculi abangi-inspirayo ngabantu esibona ngaso linye. Abantu abafuna ukubona umculo usiya phambili, abantu abaqakezela abanye.
UThandi ehlangane nenye intombazana ejume kakhulu ngomculo wesintu uNkwali. Bakhokhela iqembu labaculi abathiyeneyo kobulawayo okuthiwa yi-Souls of Lozi Gay. Leli qembu licula lihaya indlovukazi uLozi Gay oyinkosikazi yenkosi uLobhengula owasala ekhokhela amabutho inkosi Sinyamalele.
ULozi Gay wayengumkhokheli uLozi Gay wayengumama wabantu uLozi Gay wayengumkhokheli uLozi Gay wayengumeli wesizwe. Why?
Zimbabwe, one was our songs of Lord K. Ukuthi iyethu lethu by the world Expo lapho uthandi labanye bakhe benza izimanga bathiya abantu bekhalela umphendlo lona limi njani leli cembu utshele labalaleli ukuthi bangawuthola ngaphi umculo wakho Thandi.
So songs of Lord K ulami uthandi dlana ulosisi unkwali unoma Thamsanqa is ama main vocalist ababhali bezinguma ku Facebook @thandidlana1 ikhona njalo ku Instagram @thandi_dlana iphinde kube khona la ku Twitter ku @realthandi. Umculo wami uyatholakala ku wonke ama digital platform.
Bese kwesiselo Thandi Dlana uhlelo waza oza Friday kadali uyasebenza uthi kudla umculo alale umculo uthi ufuna ukuba umhlabelelo odume eAfrika yonke jikelele ngimele isitudio 7 igama mu Ezra Jesus Banda
isizwe esiningi esinjizo mkhonto nomalanga ubulikibela ilanga lisaphuma lisahlaba lichisa linjalo ubulimela kunjalo wenza ukuhlula amadoda amadala indaba yakho ukuyimela khontokazi kwezizwekazi olawula enkulwini olawulela sezinkundleni lwasakazi lisiphaqa sibanzi eliponsa emasangweni abafo liponse alale athule.
Just kindly, his name is a Vindaba, it is Kokela. He's got a mother of the women in the South Africa, is Kokela, and Patin and Brother Jalenda was a Mokalisa. Unos and a big Kalay, Lamshlange, the Kobe Ushang and Louisa Kamis is a Lovichi related to Edwan's Bake, Nimba Wula Wang, a show was his alone, says Zimbabwe. By Am Sola, Hulumen, the Zimbabwe move for Tai Peace, and yet a little torture will Russia. Ukhansile ebona ngolondolozo kwamalungelo oluntu e-Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele Ukraine. Kule viki uhlelo woza Friday besilomgcoli odume kwamagama ngengoma zakhe zomdumo owe-jazz uThandi Dlana yena ocula ekoBulawayo. Siludula-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalelisayo uFrancis Jeremiah sithi mpelasonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.